very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Live Talk this Thursday, April the 21st, 2022. I'm Marvelous Mfanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. Tonight, we're going to be looking at various issues facing women, but we'll start off with the situation, the volatile situation in South Africa, where we saw last week a Zimbabwean, Elvis Nyathi, unfortunately, being tortured and also being harassed and being burnt to death and then buried in his home in Bulawayo. So that's what we'll be looking at on this program. And we'll also look at the situation of women that are currently in South Africa and what they are facing at the moment. And also we'll be talking to other women that are embarking on other projects in other countries.
Yes, Marvelous, and I'm also your host here. Sithandekile Mhlanga is my co-host here today. We'll be looking, of course, at okwenzakalayo kwele South Africa, lezinye ke inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana, lakho konke nje okunye okuningi-ningi.
Aiwa, tokuthingamidza ina mufaropa pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable Palive Talk. Nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kutarisana nemadzimai pasi rose, asi nyanya zviri kuitika munyika yeSouth Africa. Umo takaona chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyathi vachiwanikwa ivo vachipiswa nemoto muSouth Africa kuDeep Snoot, uyezve vakaurayiwa vakazowanikwa vachiradzikwa kuZimbabwe. Tiri kutarisa isu kuti madzimai pari zvino vari kutarisana nezvinhu zvipi, uyezve regai timboona hama dzavo dzichiwanikwa idzi dzichichema parufu rwavo rwakaitika kuBulawayo. Aiwa, apo tiri kuona vakange vari kuwanikwa ivo hanzvadzi yavo vachichema mufi, apo vakawanikwa vachinoradzikwa kumusha kwavo kuBulawayo. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo ipo pano pachirongwa, uyezve tine nyanzvi dziri kubva munyika yeSouth Africa nevamwewo vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachange vari kukurukura nesu pamusoro pezviri kutarisana nemadzimai panguva ino.
Yebo ke, kulavo vakasanda kuzvithoma ke lamhlanje nohlelo lwethu leli olwe Studio 7 Live Talk, the Women's Round Table, lapho ke sicubungula ukuthi abesifazane endaweni ezijiyileyo baphatheka njani. Lamhlanje ke siyabe sikhangele okwenzakala ke kwele South Africa, sibona ukuthi kwabulawa isizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi kumaviki amabili edluleyo. Njalo siyabona ukuthi kulokungahlaliseki kuhle kwezizalwane seZimbabwe zisesaba ukuthi abantu bakulelo lizwe bafuna sengasebenzisa nje elinye ibala elisetshenziswa yinhlanganiso yakhonale ukubadudula khonale, ngoba siyabona ukuthi kule Operation Dudula kulezizalwane zeZimbabwe zeSouth Africa lazezivikwa zisebenza zezimele zingekho kulenhlanganiso ezithi azifuni abantu bokuza abavela kwamanye amazwe athi iZimbabwe kuphela abathi sebegcwele kulelo lizwe bebathathela imisebenzi, abanye besenza, abanye betshontsha kumbe bethengisa izidakamizwa lokunye okungekho emthethweni. Kodwa-ke lokhu kwehlukile ngoba abanye bathi hhayi lazo ezizalwane zeSouth Africa zingabe zikwenza lokho. Njalo siyabona ukuthi bona beSouth Africa sebekhonona ngokuthi khathesi kulesinye izizalwane zabo ezivuliweyo kulelo lizwe. Singakhangela-ke omunye wabebesithi ngu-Homosodiali ukuthi laye bathi ubulewe izizalwane zakwamanye amazwe, kodwa lokho hhayi akukatshiwo ngamapholisa ukuthi ukhona umuntu asebembambe xhaka njalo nguye owenze lokho. Ngakho-ke sabe sicubungula thina ikakhulu ukuthi ukungahlaliseki lokho kuphatha njani abesifazane. Nampo siyababona, ubukele uyawubona lo mfanekiso abantwana bakamoyi umnumzana Elvis Nyathi besemngcwabeni wakhe, njalo kulo nkosikazi wakhe uNomsa laye uhlulukelwe, abazali bakhe unina udade wabo. Ngakho-ke siyabona ukuthi lanxa ngongowesilisa okuqondane laye lokhu, baningi abesifazana labantwana abebethembele kuye abazabe bezakhathazeka ngalokho. sizakhangela ukuthi bona ke abesifazana ke bahlezi njani imisebenzi bayizuza bahlalele evalweni ngalesi sikhathi. Ngakho ke sikhangelele ukuthi ingcwethi zethu ezilwela amalungelo oluntu labahlala khonale kwele South Africa bebuye ukuba sicobongele lolu daba. Marvelous.
Ayi wathi no zokashakare pachirongwa chedu sekutaura kwataita nhasi tichange tichitarisa zvakasiyana-siyana zviri kuitika munyika dzakasiyana-siyana zvakatarisana nemadzimai. Asi imwe nyaya huru yatange tichitaura pamusoro pezvayo inyaya yezviri kuitika munyika yeSouth Africa, uko tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe pari zvino zvichinzi izvo hazvisi kubatwa zvakanaka, uyezve takaona vaelvis nyati vachiwanikwa ivo vachishaya mushure nekunge vapiswa kunzvimbo iyo yeDeep Sweet muSouth Africa imomo. Saka tichange tichikutarisa kuti zvakamira sei pari zvino, uyezve tichinzwa kubva kune masangano ari kushanda nyanya nemadzimai munzvimbo iyi yeSouth Africa kuti zvii zvavari kuona pari zvino. Tichange zvakare tiine hurukuro nevamwe vanoita zvekunyora mabhuku vachange vari nesipo pano pachirongwa, asi zvakare vachizeyawo nesu nezvatiri kuona zviri kuitika munyika iyi yeSouth Africa. Ava ndii vatingati vanonyora mabhuku, asi zvakare vanoitawo maprogiramu avo pano padande mutande. Sisiwe Kachidza Mafumo vari kuCanada, saka tichange tichikukurukurawo navo tichinzwawo kuti vari kuona sei zviri kusangana nemadzimai pari zvino. Tombotanga nekutaura naamai Diana Zimbuzana tichinzwa kwamuri kuti kwakadii kuSouth Africa uyezve zvinhu zvamuri kusangana nazvo.
Maita yamene kuti panguva yakadai ndiri kunzwika hangu handiti
muri kunzwika, taura henyu.
KuSouth Africa iye zvino takangogara takabatira hura mumaoko. Chikonzero chikuru chaita kuti tibatire hura mumaoko ndechekuti zvakatanga pagore rakapera patakanzi izvo naminista ari muofisi yapurezidend wenyika ino, maZimbabweans ese anga ane mapemits aya ainzi maZTP achicharinyiwa mapemits iyayo. Zvakaitika muna November gore rakapera. Kubvira ipapo ndo patakatanga kubatira hura mumaoko. Vamwe vedu hatina mapemits iyayo, asi zvizvarwa zvemunyika ino zveSouth Africa manje zvaakuti nyangwe inini vacho vane mapemits hatichakudai muno. Taakuda kuti mese mudzokere kumusha, nekuti mimi ndimuri kunza kuti zvizvarwa zvokumusha kwenyu zvisina mapepa zvizviuye kuno zvichizoita nyonganyonga nekufara mhosva dzekuita kubata vanhu, kuuraya vanhu, kuponda vanhu, zvese izvozvo. Saka tese tese ura wangu womumaoko kuti ko zvino zvichafamba sei. Ndo chekutanga. Chechipiri, masvondo rakapera iro tingangoti kudza uda kukwana masvondo mairi mani. KZN kune imwe provhinsi inozvi KwaZulu-Natal uko kwakaita mafashani enzira. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatanidzirwa ipapo zvekuti pari zvino tine nhamba yekupfuura 20 dzevanhu vakashayika ikoko. Saka izvozvo zvimwe chimwe chiitiko zvechinotishungurudza mumwoyo kuti saka vanhu ivava vamwe vacho havasati vawanika, nekuti vachiri kutsvaga vanhu, vanhu havasati vawanika. Saka hatitozivi kuti zvichafamba seiwo ipapo, imwe nyaya iriko iyoyo. Chekupedzisira chandoda kutaura ndechekuti kumhuri yekwanyati tine urombo zvikuru nezvakaitika izvozvo zvekuti makarasikirwa nemunhu aiita kuti ariritire mhuri ari kuno. Isusu hationi zvakakodzera kuti kana munhu achinge anzi haazi wehana mapepa nedzisiro yacho yokurawa achikwiswa. Tinodayira kuti munhu iwohwo huri barbaric, kushandisa isi rechirungu, hausi hunhu hwatinotarisira kuvanhu vari munyika ino yavanoti taane civilization, tave pamberi pamusungiro. Saka kumhuri yekwanyati tinoti tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwamakaitwa. Hamusi mega makarasikirwa, nekuti nyikawo yeZimbabwe yakarasikirwa. Kana iyo South Africa yakarasikirwa, nekuti nyati aishandaka tava aishandira vache vavo vaikupedza usipata pata kutsvaka munhu anoashandira. Saka tine urombo zvikuru. Ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino mune ino nyika. Ndangobimbura bimbura.
Aiwa tinotenda. Tochinga miza amai PF achinga mapumo muri kubva Canada muri kunzwawo zviri kuitika muSouth Africa. Imi munotii nezvatiri kuona zviri kuitika izvi?
Tinoda kutanga neku tine urombo kune mhuri yekwanyati nekurasikirwa kwavakaita nekuti chiitiko chekuitika chakaitika kuSouth Africa zvinotyisa. Handii nyore kuona munhu achipiswa kusvika afa kuita dota here munhu wakatarisa kudai. Zvinonyanya kutyisa ndezveavo sekutaurwa kwaitwa naDiane kuti vagari veikoko vanenge vachitarisa vanenge vachitishi hauziwe kuti mangwana zviri kuitika kuna ani, because kana zvaitika kune munhu mumwe chete it means everybody's life is at risk of going through the same thing. Zvinotyisa. Zvinotyisa and ndinoziva kunguva yakaomarara chaizvo nevanhu vari kuSouth Africa vari kubva kuZimbabwe. Unoshaya kuti zvinodi murume mukuru ari kuriritira mhuri, ari kuchengetedza mhuri yake iri kumusha, ari kutostruggle, ari kungotryawo. Vanhu vese vari kudiaspora tinoziva kuti inguva yakaoma, it's very difficult for people to be here because if they have a choice, they'd rather be home. Asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha tinoziva. Asi kana gumisiro yacho yadai zvinotyisa and we hope kuti magroups akawanda ari ikoko wanoexpressa kushungurudzika kwavari kuita nezvinhu zvakadai sezviri kuitika kuSouth Africa ngekuti zvimwe zvinhu ngatizvityei sevanhu.
Aiwa, mashoko makukutu. Nekuti tinoziva kuti nii matinguva enyu ishoma, ndichambotii mumbotitsanangurawo pamusoro pebhuku renyu uyezve kuti makafunga sei kunyora bhuku iri.
Okay. Bhuku rangu iri rinonzi A Trip to Zimbabwe with Gogo. Bukiri, really, it's dakari nyorera vana wakawanda vari kudiaspora kana nevari kuZimbabwe, what mainly vari kudiaspora nekuti ndivo vazhinji vakazvarirwa kunyika dzakasiyana siyana. Zvatiri kutaura kuti vanhu vazhinji vakamubva kubva kuZimbabwe vari kugara mune dzimwe nyika vari kuita vana ikoko, kana kuti vana vakaenda vari vadiki diki vari kukurira mudiaspora. Zvekuti kana zvanzi Zimbabwe vanongonzwa maperenzi avo vachitaura nevamwe kuti kumusha tabva tadai, kumusha kwakadai kwakadai. And kana tichida kuti tirambe vana zvino taurwanzi kuziva mbuya huudzwa, kana vasingataurirwe or vasinganzwi anything about Zimbabwe vanogona kuloose interest. And but I think it's important kuti vagare vachiziva kuti yes, tiri kugara kuEngland, yes, tiri kugara kuAmerica, tiri kugara kucanada, tiri kugara wherever kueurope, asi kumusha kwakabva vabereki vedu ndekuZimbabwe. And iwo vane chido ndinozviziva, they might not say much about it kana vasina enough chavanoziva nezvekuZimbabwe, but they are excited, they would like to know. Inini ndakanyora bhuku iri because ndine vazukuru vangu, ndine vazukuru 4 vanogara kuAustralia nemwana wangu anogara ikoko nemhuri yake. Saka each time yandinenge ndichitaura navo paFacetime vanenge vachiti, Gogo, tell us about Zimbabwe, kuZimbabwe, tell us about Zimbabwe. They've never been to Zimbabwe vachiri vadiki, and I hope kuti nerimwe zuva ndichaenda navo. Saka ndo zvakatanga the idea kuti I'm going to write this book for them, A Trip to Zimbabwe with Gogo, just give them a window into what Zimbabwe is like.
Saka vanenge vari kuda bhuku renyu iri vanokuona ikuti, uyezve tinoona mune program yamunoita padandemutande munobatika pasi.
Okay, bhuku rangu iri they can get it on Amazon really and Kindle as well, so you can order this on Amazon, you should be able to get that. And yes, ndine podcast yangu yandinoita zvakare inonzi Kanoiwa Nyaya broadcast yandinoisa padandemutande, ndinoite chiri on air every Sunday. Tinounza maguest speakers akasiyana siyana anobva kuZimbabwe. Inini ndinobva kwaMutoko, kuZimbabwe ndinobva kwaMutoko. Saka Kanoiwa Nyaya, it's really a community a broadcast. And the idea really when I started it was to highlight or to showcase zvinoitika kwaMutoko nekusimudzirawo kwatinobva nemutauro wenu. Of course, kana tadaidza maguest vamwe tinodaidza marvelous asingataure Chibuja. Saka tinongotaura nechirungu nechiwanhu. Kana uri unobva kwaMutoko, tinobva tangopinda muchibuja tobva tataura chaizvo chaizvo tichiite vanhu vange vachititeera vanenge vanozvifarira ngekuti dzimwe nguva vanenge vari kudzinyika that nostalgia yekuti kumusha tiri kutaura nelanguage yedu, tiri kutaura about places that they know, tiri kutaura about people they know. It's very encouraging. So that was the idea ye Kanoiwa Nyaya broadcast yangu.
Saka chituze kuti vanhu kuona ipapi kuti tichikusiya henyu muende
broadcast on Facebook on Kanoi Wanyai on Facebook, or you can try on YouTube. You can check it out on YouTube, Kanoi Wanyai broadcast. You should be able to get it and subscribe and like it and subscribe it.
Hanzina Blandina kwenda. Well done, my
man. Thank you, Blandina.
Saka mabama wana comments apo, but tinotenda regai tiendereze mberi nehurukuru yedu. Nhasi tine madzimai akati wandei vatinavo varida kupinda muchirongwa kuti timbonzwa kuti zvii zvavari kuita ukunzvimbo dzavari dzakasiyana siyana. Tabva tapa neZimbabwe tokuchingamidzai pachirongwa muzvare Stabile Dewa. Zviri sei sei kuZimbabwe? Sistabile hatisi kunzwai, mike yenyu iri off. Hello, how are you?
Hi, this is Mavila.
Hi, what is the word?
Simbisa chivanhu chedu tiri kuona vana vakawanda vari kudiaspora vanochoita culture shock vakauya muno muZimbabwe kutitadza kutoziva kuti zvinofamba sei, nekutozongopedzisira vakutongofungwa kuti zvavanoverenga mumanewspapers kana kuti zvinofungwa nevanhu vari kunzvimbo dzavanogara ndo zvinenge zvichiitika kuno kuZimbabwe. Kazi ndika tinotofamba kunze chinzwa vanhu vachitokubvunza, saka kuZimbabwe munogara pai, munogara musango, munoita sei? So zviri zvakanaka kuita zvirongwa zvinogruma vechidiki especially kuti vakure vachiziva kuti nyika yavo yakamira sei, nokuti tepe tine chishuviro chokuti kana vanhu vaenda kudiaspora vasatire ikoko vadzokewo vachishandira nyika yavo vachiinvestawo muZimbabwe, but vachinyatsoziva kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinofamba.
Aiwa tinokutendai amai. Siwe moti pamazvenyu pedzira.
Ndinotenda kuti at least ndinowanawo support kune vamwe vanhu vari kuona zvatiri kuita to try to encourage these kids kuti waite a window into what Zimbabwe looks like, because bhuku rachinorataita vachienda kuhange kusafari, vachienda kuvic falls, vachienda kumusha kuruzevha, vachimboswera vachifudza mombe nemacousins awo. Izvozvo zvindike zvakanaka sekutaura kwaita munin'ina wangu uyu kuti tinoda kuti vana vakuru vachidada nekuti maZimbabwe kuti we can't wait to go to Zimbabwe, we can't wait to go to Zimbabwe. That's the idea. But again, ndinoda kuti vanhu vari kuSouth Africa tongoti tiri pamwe chete pakuchema zviri kuitika izvi. Zvekare you know, try and stay safe as much as you can. Iye mvurawo is another problem. Saka it's really, and kana zvakuuya kune madzimai mutoro wakarema vari kutyira upenyu hwavo, vari kutya zviri kuitika, whether haisi kuita zvakanaka. Saka you know, our hearts are with them.
Hanzi nevamwe, hanzi yes, mabunja chidai mataura nechibunja
moro yomoyo ndani kwari kuti moro dzayo kwedu yonai mwanamai ndini makani wekwenyu sangwadzisitiwe kachidza mapfumo moro imoro yemosimbisa vamwe ikweyo.
Yaiwa, thank you so much. Regai tichienderera mberi namuzvare Sadhewa. Muri kuona nyaya yanetsa iyi yezviri kuitika muSouth Africa, tipewo pfungwa dzenyu tisati taenda kuna Star.
Zvinhu zviri kuitika kuSouth Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru. Kushungurukudzwa kuri kuita maZimbabwenzi, varume, vakadzi, vana, and zvinhu zvinorwadza kuti unoona kuti munhu anourayiwa nzira yakaitika 2 weeks ago, and tinongodzokera zvakare kuti dai mweya wamukoma Elvis wazorora murugare, but taakufanha semaZimbabwenzi kuti tirambe tichibvunzana mubvunzo wekuti tiri kumboita kuti vana veZimbabwe vachitwe kunge nhapwa chii, tiri kumboita kuti vana veZimbabwe vadzingwe kunge imbwa kudaro chii, chii chatinofanira kuita senyika kugadzirisa nyika yedu kuti maZimbabwenzi ange achigara muno mune zvakanaka. Kusiri kuti tiri kukurudzira kuti zvinhu zvakaitwa kuSouth Africa zvakanaka, zvinhu zvakaipa zvinopikisana nemaregional and international instruments enyaya dzemahuman rights, asi tinoramba takangotarisanawo nehurumende yeZimbabwe kuti tarisai moneka munyika muna mabasa, munyika mune nzara, vana vari kushungurudzika zvikuru, vamwe ndosaka vachitozokrosa mabhodha vachitonge vachadyiwa nemakaro. Zvii zvingaitwe kuti nyika yedu igadziriswe tuwanipe tichibata pamwe chete maZimbabwe ari kudiaspora anoda achidzoka nekuti vazhinji vacho kunyanya vari kunana South Africa yange iri nyaya yekutotadza kutoshaya chekubata muno muZimbabwe macho vopedzisira vakungoenda hapana chii chinorwadza chechinonzi kuti maZimbabwenzi ari kusouth ari kunhongeswa maapple nemaorange vazvipedzisira zvacho vati vadevelope maproblems akawanda but takatarisana nemadzimai zvinhu zvokuitika kusouth africa zvinopedzisira zvaexposa vakadzi kuharassment even rape chaiyo chaiyo so tinoramba tichingodzokera kuhurumende yezimbabwe because ndo ine primary responsibility yekuprotecta muZimbabwe.
Maybe before we go to Star, to my co-host Star, I would ask you Star to just say something in English. What's your view on what we're seeing happening in South Africa currently?
What's happening in South Africa is unacceptable and quite fortunate. It is said that Zimbabweans who lead the current economic challenges that we are facing have to be exposed to further victimization, which has led to the death of our brother Elvis. We continue to condemn the acts of violence as it has no place, not only in Africa, but the whole world at large. But we continue to appeal to the Zimbabwean government that it is their primary responsibility to safeguard and provide and protect Zimbabweans. So it's high time we collectively hold our government responsible for whatever that is happening within Zimbabwe and also across the borders. And whatever that is happening in Zimbabwe also has negative effects on women, women with disabilities, and young women, who most of them can actually be exposed to harassment, sexual harassment, victimization, including rape. So the question remains that what should be done in order for the government to create a conducive environment for its citizens to be in one place and allow those who want voluntarily to leave rather than to force people into other countries where they end up being abused.
Thank you so much. Over to you, sir.
Yebonge siyabonga ke lapho sizwe abanye abahlonitshwa bethu unkosi azisithabile de wawulela ilungelo loluntu obesinika ke imbono yakhe sesilomunye umhlonitshwa wethu lapha ngingasathi ngaphambilini kwalapho sikhulume ke lomunye umhlonitshwa wethu oseCanada oloba ibhuku njalo okhulume ngodlakela olusesouth africa wasaphinda sakhuluma njalo lesinye ke isiphatha loko ke bekungunkosikazi Siphiwe Khatshidza saphinda sakhuluma ke unkosikazi Siphiwe Khatshidza Mafumo saphinda ke sakhuluma ke lo nkosikazi Diana Zimbutsana ke oZim Exiles Forum sesilo mhlonitshwa wethu ke omunye unkosikazi ke unkosazana ke Siphiwe Ncube uyena oseSouth Africa uzazitsho ke negama siyakwamukela kuhlelo lwethu. Ngiyakwamukela nkosikazi Siphiwe. Ngithemba kasizwa lapha ngabona imic yakho ayizwakali ungavula imic. Yebo ke ngisakumeleleke lapho othi ngilobe lapho ukuthi asikuzwa nxa ukhuluma mhlawumbe njengoba ungangizwa sengitsheleke unkosazana Siphiwe ke oseSouth Africa ukuthi avule imic yakhe ngoba ukhanya yena kangizwa mina nxa ngikhuluma. Ngakho sithemba ke uzabuya futhi ke sizwanane ukuthi utheni. Yes, Mav, I think her mic is off. I will call her so she can she can sit it down then you can put her back.
Yes, I think she her mic was actually open, but I think there's a network issue, but you can call her and let's see if she'll be able to come back. If not, you can get her on the phone and we'll continue. Otherwise, go ahead.
Okay, siyabona lapha, okay, we have a memory. Yebo ke, nxa ungizwa ke memory, buya ke sikhulume. Yes, you can put her up, Mav. I think she can hear me. Oh, she's no longer here.
No longer here.
Okay, let me see if she will pick up her phone. Yebo ke, lapho silindeke ke unkosazana Siphiwe ke, ukuthi sixoxe laye but asikamboni ngakho ke samelele lapho ukuthi adobe ucingo lwakhe sike sambona ke umfanekiso ubuyile kodwa uthi kangizwa. Yebo ke ungabe ungizwa kathesi?
Arazi, maybe you check me mukuluma. Ika mang memory the high speedway.
Hayi kulungile.
So mina ngilindile ngithi ngilindusiwe ukuthi akhulume.
Oh, sorry. Yithi lapho esiphambanisileyo ukuthi sikhuluma nobani. Akusenani, sizacela ukubana uzitsho ke uzibethe ngegama ukuthi ungubani, ungaphi. Siyaxolisa.
Okay. Mina igama ngumemory ngakwenqube isibongo. Ngokuhlala ngise-South Africa. Ngihlala eThembisa. Ngithi ngise-South Africa ngokuhlala eThembisa.
Hayi, inethiwekhi ayizwakali. Kusho ukuthi inethiwekhi yakhe yahlupha. Buyele emuva mbijana ukwenza ukuthi ubuso bakho. Ye, emuva mbijana. Ye, ubusukhuluma-ke.
Okay.
Ubuzwakala kuhle continue.
Okay. Igama lami ngumemory Ncube. Ngihlala eThembisa eSouth Africa, yilapho engihlala khona maybe for more than 10 years now ngiseSouth Africa.
Hayi, kungani kuyala. Can you hear him, ma'am? Mavelas, can you hear him? Kodwa wena ngangizwa. Oi, so
you can hear her. Let's continue. We can hear her very well. Continue.
Okay, I guess I'm the one here who is, but I can hear you. Mavelas, say something.
We can hear her.
Okay, continue. Okay. Let me see why I can't hear. Siyaxolisa, memory kukhanya yimi ngapha engilohlupho mina ngisithi uhlupho lokuwe khona ngapho. I think ngizaphuma kancane bese mphenduka njalo ngizokhuluma nami. Ngiyaxolisa, just umzuzo.
Okay.
Memory, I don't know if you can hear me.
Yes, I can hear you.
Okay, continue. You tell us, you were talking about your things in South Africa. Tell us what you're seeing on the ground.
Okay, in the Engizibona on the ground, South Africa is not safe for Tinama Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu, kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu belabaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa ukuthi amaZimbabweans ungathola ukuthi maybe kulabantu abangu-10 abatshontshileyo or kulabantu abangu-5 abatshontshileyo, uzothola ukuthi out of that 5, 3 or 4 ngamaZimbabweans. So nxa like Operation Dubila mayesiqala ukwenzakala bahle bethi amaZimbabweans wonke ngamasela, amaZimbabweans babulala abantu, amaZimbabweans lokhu lalokhuyana. So yinto esuka ibe nzima for us amaZimbabweans because now we are being painted with the same brush. Even if mina ngingasosela, sengisela ukuthi ngingumZimbabwean because my Zimbabwean brother is a thief or my Zimbabwean sister is a murderer. So even ezinjalo, they are making our lives very, very difficult in South Africa because even usuhamba endleleni, usuhamba usevalweni. Ukuthi awazi ukuthi onguye okwaziyo ukuthi ungumZimbabweni ngubani, ongakwaziyo ngubani, ukuthi umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelani or kanjani, awazi. So sihlalele evalweni nje kuphela ngenxa yezinto ezinjalo. And the sad thing is, isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga, but ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe ekwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wathiyetshontshile. Baningi abantu ababe kwazi ukuthi umuntu lo owonileyo ngubani and njalo utholakala kuphi, but they don't expose those people. And then ma izinto zezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayaziyo. So South Africa ayisekho safe for especially for us amaZimbabweans. I-crime it happens everywhere and it's done by many people, but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lapho futhi la eSouth Africa, uthola ukuthi vele awusweli lapho ungasola okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umZimbabwean ubengekho endaweni enje. Imoto abantu laba babamba inkunzi izimoto zemali lezi uyathola kunomZimbabwean oyi-1. Ngikuphi kuphi uyathola kunomZimbabwean oyi-1. Yabo, so lathi amaZimbabwean sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations. But kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us. Ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantwabethu, sikwanise ukuthi abantwana baye esikolo. Sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje ngase siyahlala simosha every day. At some point akula muntu ongakhathaliyo. Bakhathala labo, uthole ukuthi yikho sokulaba operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. You know? So, I think I said this South Africa, especially for us, some Zimbabweans, I call it safe at all. And Mina, for me personally, what pains me is Ibuti, even innocent Zimbabweans.
Thank you so much. While we're waiting for Star to come back, thank you, Memory. People are saying we can hear Memory loud and clear, so thank you, Memory. Regating Boenda Kunama is Mbuzana. Manga muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa naSister Memory, munotiwo chiini zvavanga vari kutaura?
Memory ari kurevesa, Memory ataura chokwadi. Isusu takatomboita nguva seorganization yataiti vanhu vedu ngavaregere kuita zvecriminal activity. And taiti tikaenda kunosangana nevanhu vekuhurumende yesouth africa vakataura kuti maZimbabweans ari kuita crime, taizviramba. Taititipei upoo hwekuti maZimbabweans ari kukomita crime. But iye zvinezvi zvaakutotinetsa kuti tiende pamberi pevanhu vemuhurumende yesouth africa tichinovataurira nhau iyoyo kuti haa maZimbabweans haiti, nekuti maZimbabweans acho ari kubatwa. Ndine mufananidzo, pane vanhu vakatorwa nehurumende vachinzi vanoita mainterpreters kumakotu. Vanhu ivava vakatorwa vachinzi macontractors. Asi iye zvinezvi vatova mafull time, nekuti every day zuva rega rega kune kune muZimbabweni anenge akasungwa anenge ari kudaro anenge achida munhu anouya kuzoenda pedo. Saka iyoyi nyaya tirikutoona yataurwa naMemory inyaya yechokwadi, inyaya iripo. Asi zveMemory atava zvakanaka kuti tese hatifaniri chaakunetsa
ndechekuapo
zvarwa zvenuti tese ndo zvatakaita. Hapana kwauchambomira kuti aiwa inini handina kudaro kana kuti havana kudaro, vamwe ndo vakadaro. Saka isusu tinokurudzira hurumende yesouth africa kuburikidza nemapurisa ayo kuti ngavasunge vanhu vari kupara mhaka. Vanhu vari kupara mhaka ngavasungwe. Kana vanhu vasungwa ivavo, tinosara nevanhu vasingapare mhaka, nekuti tese tikange tapendwa nebhurashi rimwe chete hazvizonakidza, nekuti tese munhu wozvake anenge angoti muZimbabweni wese waasangana naiomavaiya ndiyo mundiya. Asi vamwe wedu handizvo zvatiri, tiri kushanda zvakanaka tisingapari mhosva, tisina zvatinoita zvikomerwa. Saka ndinobvumirana Memory chaizvo.
Muzvare Sadhi, wamunoona sei zvipitika izvi zvataurwa naSister Memory? Haminoti muri kuti okay, vanga vari kutaura sei zvataurwa naMaizimbudzana kuti vazhinji muSouth Africa vamwe vari kuita nyaya dzisina kunaka dzemhosva, zviri kuzoita kuti muZimbabweni wese abva azonzi ndo zvaari kuita.
Maybe ingange iriyo ndiyo rizeni yakungoshandiswawo, but tikatarisa nyika dzese hakuna vanhu vasingapare mhosva. Even muno mune maforeners, machinese mangana ari muZimbabwe ari kurepa vakadzi, ari kurara nevana vari under age. Handisandamboona operation ichiitwa nemaZimbabweans ekuti ngatipisei machinese. So vangori vanhu vekuti havachadi maZimbabweans munyika mavo, so vakungotsvaga maexcuses ekuti titese kuti tivadzinge. So zvinhu zvacho zvinozosvika pangonobatana, endai kunyika kwenyu munovhota, endai munoita sei. Saka vanongofiira kunge maZimbabweans haana zvakawanda zvaari kuita kupusha kuti zvinhu zvimake munyika mavo. But mukatarisa vanhu vacho kusouth, vanhu vanotozikanwa kuti vanhu vasingade kushanda, vanhu vane usimbe maSouth Africans.
So mabasa ako awapo zvinzingira maZimbabwe vakatomapiwa nhasi vachinzi vachava vachogona kumaidza. So for me handikungoti ndiyo reason hombe ine yekuti vanhu vazotibira imosangani pa total population inonzi it's more than my millions maZimbabwens are in South Africa. So yangonyengo tsvago excuse kuti tiwane kuti tova dzinga sei.
So my Zimbabweana, what's the way forward now before we go to memory? Especially for women.
It's quite unfortunate now, especially for women, because prior to the new minister being appointed, we used to have a very good engagement platform with the previous ministers or even their directors or director generals or the Minister of Home Affairs. But this new minister, he is of the opinion that Zimbabweans appear knowing, in the sense that we took him to court, we have a lot of lawsuits, not us as Zimbabwe itself, but us as Zimbabwe. She knows the Vazwa Kanyaya, Sereki, Saka, and the minister to court, Saka, what's the use of talking the guys who just go to Perama court. So you actually get a feeling that they are not so worried about Dudula. In fact, one thing what are happy about Dudula, because Dudula is actually performing a function that they themselves will not, under diplomatic conditions, perform. Sagavano Bongo tells that these vigilante groups in the Chita Mabazaz, and they don't then take action against those vigilantism actors. Saka is also Zahuita Puchi. My especially nevana, vanova vari more vulnerable in this situation. Vagare vachifunga kuti saka todi iye zvezvi kumaplatform kwese kwatinoenda nyaya zhinji iri kutaurwa ndeye kuti nhaya vedu saka todzokera kumusha. Kumusha kwacho ndakadii, kumusha kwacho ndinotangira papo, kumusha kwacho zvakamira sei. Kumukatadza magroups vatiri tese kunana Facebook kuti kunana Twitter, vanhu vakubvunzana kuti nai project yandinganoita kumusha ndei. Nekuti vanhu vakutozoona kuti as they say in English, the writing is really on the wall. Zvekuti vanhu vari kuzoona kuti hapana chachinja ka zvinhu zviri kuchachiita west from 2008. From the first xenophobic attack of 2008. Yes, the number of people who have died might not reach the 67 of 2008. But the manner in which the xenophobic attacks are happening now, they are more arbitrary. Zvekuti munhu kufamba murodhi chaiko munhu unototya kuti kondika batwa ndikabvunzwa kunzi gokora rinonzi chii nechitswana. Isi kwatinogara kunotaurwa Tswana tisingazivi and ndinopedza chiti midii. Saka vanhu vaakufunga kuti saka todii, ndoozvikuro dziri muvanhu kuti vanhu toita sei. Vamwe vari kufunga zvekubuda vachienda kune dzimwe nyika, vamwe vari kufungawo zvekubuda vachienda vachidzokera kuZimbabwe. Vamwewo ndo vari kuti tinogara kusiri kufunga ndokuti ndozviriko parizvi.
So memory, if you can say in the video, so what's the way forward now for you personally? What are you going to do?
Hey, mina lemukaba ngemnene engibikelayo engqondweni nje mangicabanga ngesituation esikuyo right now as ama Zimbabweans la South Africa. My first thought was ngipakithe impahla zami ngibuyele ekhaya. But ngicabanga ukuthi ngaze ngipakithe impahla zami ngibuyele ekhaya, ngizofika ekhaya angenzeni, akunamsebenzi, imali yangikhona i-week, ungaze uthi uyenza i-business izophumelela yini? Uzokhona ukusapota abantwana, uzokhona ukusapota abadala, uzokhona ukuthi ma kungumsebenzi or kuyi-business oyiranayo, uzokhona ukuthi uyirane i-business le uthenge indlu yini or
Apo tiri kunzwa muzvare memory vari kutaura ivo vari kusouth Africa vachitaurawo pfungwa dzavo, asi nenyaya yekuti network inenge yekuti netsei regai tiione kuti vanogona kudzoka here, tombovadzikisa tichitaura henyu namai Zimbudzana. Saka vazhinji madzimai vari kuti chii, tambobvunza memory mubvunzo iwoyo.
Memora anga apindura ndamunzwa kutaura kwake marvelous bo ndinonzwa ndevele ndiri mufundi wendevele odaira kuti kana wako unogona kunge uchigona kutaura saundogonakutaura ndanzwa semutauro waaita ari kuti iye anombofunga kuchuta mukwende wake onanga kumusha, asi ari kufunga kuti saka kana ndananga kumusha ndinotangira papi.
mchakwa chakuna mabasa. Injiri ndanchiri tila wana wangu nukuritila wabere kindo kiangira pati. Iyo ilozo shatoro wana memori ndo odambu zikurukita sana mazumai majiji. Kuchuora iti kana ndabuda muno machu mandati chishanda chifanda panda chiwana chowi hindi chitumea kumushu. Kumchakwa chindonu kiangira pati. Doda mbuzi kukurula aporo kutibani wa haruku shayaku sana wakenda kujua mnukangira pati. Zwanga, apana muna anuda ugara kumika isiri yake. Tese tese chonuda ite atili kumusha, wanu wano ufa kumusha. Ene susle wanuka, wanu watema. Tunuzaka ita kufa, kana kushua wago wana, kana kundi izu. Ma ibenzi maoke jenzi makuru yae. Kaka zunje kutitinenge chita, sika kutitinenge chibatani mamwe wedu. Chichiwone sana. Asika na waka gara kumika zela toru waka. Kukafiwa au kwanza kuenda huko na kutumira ushashere kana wewe nacho wozoti wari mwegorera one ngoenda au mtu anotendera ni mimi anachibata maoko saka zvese izvozvo zvinhu zvatinoziva kuti vanhu vanoda kudzokera kumusha asiko kana vadzokera kumusha kwanaka here nekuti vanhu vaya vakabva kumusha vatiziva tambudziko ririko ka tambudziko riri harisiko here ranga riko kumusha nguva iyo saka ndiwo mubvunzo mukuru iwoyo usina mhinduro. Ini chaya nina mingi huku tukwano lika simuka nasa mtambiku tukera mingi. Nino changira po iya kaya mpona mturi. Vamuwa waka bufakuno wachimu tukera mingi wano changira po iya. Saka andi zile kuti mingi wenu wano kwa wakuti.
Saka ini sanga no resi mbabu eto kwa mjisha muki itawo kubatira kuni awa vaningu wano kufunga kuti kwa mgada kutubira kumushaka na shumushaka baku.
Warukuda kudokera kumusha wana dambudziko rakanyanya ka avo vane vatoita decision kungangoita vairi vatatu vanenge vachitaura kuti inini handichina hangu chouviri chekuti ndikwirise ndiende kumusha asi vazhinji vacho vanenge vachida kudzokera yanange kwatiri vanongoya vachimbotiti habhabhai dambudziko rokuwanikwa kune avo vasati voziva kuti zvino ndikadzokera ndonotangira koi ndikagara kuno ndichagara sei ivo ndo vane dambudziko vanenge vachifona ka nekutumidzira messages isusu manje sangano redu hatisi vanhu vaya vanonzi masocial workers kana mapsychologists saka hatizogona pamunhu minduro dziri dzakanaka dziri psychological tinogo isusu tipo sangano redu ndere magweta saka semagweta kana tamutasa zvino tinotasa pamutemo zvino zvimwe zvinhu hazvidika mutemo zvimwe zvinoreva kuti vanhu vamunzwisisane pachivanhu uite uuntu saka tiri kumboedza kuti tiite engage nevamwe vedu masouth africans asi tagara tiri kutoiita inonzi preaching to the converted ivo vacho vedhudhula havatodi kuengage havadi ecolleague powers akada kuzoenda musangano wavo kudeepsloot akadzingwa zvokuti dai pasina kuti kwakuna minista ndo vakamuseva vamwe tikadaiti kuti vakwanga vanhu vairi saka izvozvo zvinhu zvaakunetsa kuti vatinoti titaure navo vanonzwisisa vaya vagara vachitonzwisisa vasingazwisisei vacho havatodi kuti vaparumana nzombe chaipo kuti todii ndomubvunzo uripo todii ende mazana hatina ndo chokwadi chaizvo
aiwa regai timboedza kuti tione kutisa anotokwanisa kumunzwa here because ari kuti ari kuchinzwa ari kutiona kuti hatisi kumunzwa asake nyuhear pari zvino handikunge kudaro regai tienderere mberi nhasi panapa tisati zvaiti nyaya iri kuitika kunzvimbo yesouth africa tichiona ichi kuti pari zvino pane zvizhinji zviri kuitika uyezve madzimai nyanya vari kuti ivo vamwe vazhinji vaakuda kudzokera kumusha pana mai maka junior vakuti edmi tepe maka junior vakuti edmi tepe munogona kuclika link iri parutivi apa tinogona kukubva takuona iko kuno ndokuedha kwatinokuita otherwise pari zvino mungoramba makateerera tichienderera mberi tichionesana kuti zvakamira sei takamirira mumwe wangu musanga vachange ari kuya iko pano mai dzimbudzana ngaitenderere mberi nemi tombobvunza kuti maamukutaura imi nyaya yezviri kuitika kukwazulunatal nekudurban zvii zvinofanira kuitwa neavo vanenge vaine hama dzakawanikwa dzichishayika kana kuti vasiri kunzwa kuti hama dzavo dziri kunzwa
tinotenda zvikuru nekuti mazuva mashoma adarika ai consular general vakaenda kudurban bachino wonana nevanhu ikoko saka tinodaira kuti pavakaita musangano nevanhu pane zvakabuda isusu tinongoti semaZimbabwe dai taita chirwirangwe inini no iso organization yekutsanga nevanhu vakasiyana siyana masomorienzi manigerian makongolese isusu maZimbabwe zvisi vanhu vasina kunyanya kubatana chaizvo kubuda vamwesa isusu tikabatana dambudziko remafashamu rakaitika kwazulu-natal chete mamaprovhinsi ese ari munhu haana kuita dambudziko iroro saka isusu dai semaZimbabwe taikwanisa kubatana toti zvedu 50 rand chaiyo toisa ma50 rand yedu iyayo parutivi kana vamwe vedu ava vachipatizenge panzi vanhu vekwedu vakadai vaita dambudziko iri kana pashayikwa mari yekuti munhu aendeswe kumusha kunoradzikwa mari iyoyo ndoyotora ndoyodi yobetsera ipapo nekuti pari zvino ka tikatarisa vanhu vekune dzimwe nyika vanobatana zvekuti hamumbovanzwa vachichema kunzi pashayikwa mari asi isusu hadai tatabatana sezvizvarwa zvezimbabwe taonesana tabekudambudziko iri harisi revanhu vekuzvizvarwa zvezimbabwe zviri kzn che idambudziko rawira nyika yese ndochekutanga chechipiri ini ndirektivhi zvakanyanya patwitter paya paya pane mazimbabwens ari kubuda akanga achibuda patwitter achiti hee south africa ya ino zvaiwana izvo zvaiwana ngwarati kuzvaivete kwavari zvemafashamu zvaifanira kuitirwa kwavari aiwa iwowo hausi hunhu hwakanaka hunhu hwakaipa nekuti isusu patakaita icyclone itaiyai takabetserwa nevekune dzimwe nyika vakauya vakatibetsera dambudziko remafashamu emvura harisi dambudziko rinowirwa nesouth africa chete rinogona kuwira kana isusu tinenge tichizoda kuti vadzimwe nyika vauye vatibetsere patinenge takambunyikidzwa saka hatifanira kuzobuda tichiti aiwa zvamawana izvozvi ndo zvakakodzera that you deserve it no south africans do not deserve it the fact that we are being targeted by some south africans should not let us lose our ubuntu as zimbabweans as africans we must and continue to strive to be human before anything else be fallen into a pit we must look for a rope to take our neighbor out of that pit kuitira kuti ararame because tomorrow you never know it might actually be me we must be people who do unto others ende maZimbabwe saana tiri vanhu vanga vaine hunhu hwakanaka tine hospitality yakanaka but this seems to have changed because mukatasa macomments avanga ari pasocial media vanhu achiti south africa deserves it aiwa hazvina kunaka izvozvo and also have to be and of the fact that yes we are being attacked but we are not being attacked by everyone we have a lot of South Africans who are in our corner and we should not then isolate those ones who are supporting us and put them all in one bracket just like some of them are doing to us that's what it
I see memory they are not in maybe give us your view memory
dai tichi yena of course akona masouth africans azonda mazimbabweans angiti but akusivo vonke liqiniso lelo mina la engisebenza khona ngiyi-one umzimbabwean and then the rest ngama-south africans and kamphethe kuhle abalankinga lami siyaba nama-friction khona lokho njengendaba zomsebenzi but okunye lokhu abala problem so as much as kulaba supporta i-operation dibula akusibo bonke abasupporta i-operation dibula bakhona abanye aba-understanda i-situation yethu aba-understanda the way esithwele nzima ngakhona esingathala nzima ngakhona if you were to go back to our own country so yikho ngivumelana layo usisithi ngento ayikhulumayo lapho ukuthi akusibo bonke ama-South Africans abakho bakhona abanye abahle abanenhliziyo ezinhle
so for you what do you want to do now what do you think you're going to do now personally yourself
mina personally I've always kept to myself angisimuntu lana ogcwela indawo yonke ngihlele endlini ngihlaze emsebenzini ngizendlini ngiyafunda amabhuku ami or ngiye echurchi or ngiya kuma-meetings uma ngila ma-meetings so I think you into asking and then about avoid Uguba inking and asking too much. Uti since Bam the same as Muffins, man, must for achieving any problem in a little Utola the thing Jaga Lumunda course in the Uti, we see Varaj Lapakon. Of course, Ukululeki, but it's for Nipa Ms. Nuvan Niggas. Also, the students in Nuvan Niggas, Ufunugu Busa. Also, the students in Nuvan Niggas, Ufunugans in Doya, Intandoya. Umelusoni Pintetoya Vanit. So, ungafika uzenze wena wena ufuna ukuzibonakalisa ugithi mucala indawo yonke usenza lokhu lalokuyana akusibo bonke abazokujabulela khona lokho as much as ekhona ama-South Africans abalomusa and all that bakhona abanye abazokusola ukuthi hayi mani amazimbabwenzi this is too much or sebesenza intando yabo or this and that that's how uthola ukuthi isikhathi esiningi manje kuthi amazimbabwenzi it's like you are wodwa amoshayo and yet ama foreign nationals abalapha South Africa aba yenzuka but because of that state ukuthi indlela esebenza sisenza ngakhona la South Africa as amaZimbabweans that is sisenza ngani lapha kukithi asisahloniphi imithetho yalapha asisahloniphi amapolisa alapha asisahloniphi nje sesiphonga sithatheka lula Tatera Lula into as far as inkingen put at the end of the day. So I think Umelis is cool, and Jenga Bantu, you know what, as means into Yazenda, as means into our ZNZ. Since 12, and Jay.
Yeah, hold on there. Apo tanga trikuns, Wakuvakune, Timetisar, which is Zimbabwe, no Garamu, South Africa. Varikutaura iwo pamusoro pezvavari kusangana nazvo tiri kunzwa kubva kuna sisi memory Ncube vanotaura iwo vachitaura kuti inini ndinozvigarira ndiri ndega ndabvunza inini ndikati saka muchaita sei manje tichiona mamiriro akaita zvinhu pari zvino vakati inini ndiye ndichingozvigarira ndiri ndega ndichiverenga mabhuku angu saka ndiwanzoenda panze ndichinoona zviri kuitika asi hazvireve kuti nyaya iri kutaurwa nevanhu kuti South African, not vese vakaipa. Kune vamwewo vakatonaka vakati vandoshanda navo inini vanenge vari nani zvavo ndokutaura kwavanga vari kuita asi regai timboona video yehanzvadzi yava Ncube yavanyati vatakaona isu vachichema ivahanzvadzi yavo yakashayika. Aiwa apo tanga tiri kuona isu video yehama dzavanyati vakawanikwa ivo vachipiswa vachishaya kusouth africa kudeep sud apo vanga vari kuchema tiri kuona zvakare yatingatiye mifananidzo yevana wavo vakawanikwa vachisiyiwa nemusi asi regai tidzokere zvakare kuna maizimbudzana timbonzwa kuti zvonzwii remangwana nemataura mazuva akanaka kuti padandemutande dai vanhu vambomira kuramba vachiwanikwa ivo vachishoropodza vachitaura zvinhu zvisina kufanira endererai mberi tidzi
zvimwe chandinoona zvinodiwa kuti tiitwe ndechekuti tinofanira kuonesana nehurumende yesouth africa to engage politically isusu tiri magweta asi hatifarire kunyanya kumhanya kumatare nekuti kana manyanya kumhanya ikamhanyisana kumatare kaukama hunobva wapera hapasina chichavanzika taakufumura hapa dzese saka patinobuda imomo hatichamhoresana vanhu vanomhorisana tende vachibuda kumatare vaya defense ne the other side magweta aya kana iri criminal case anenge ari prosecution nedefense ndo vanombosara vachiita yes nekuti vamwe vanga vari kulaw school pamwe chete atava vamwe vanhu vane nyaya dzavo dzava dzakamirwawo kama hapasi saka isusu tiri kuti ngatiingenjei hurumende yesouth africa politically and socially hataifanira kuita takaona kuti hongu minista aripo haadi asi pane mama minista kaanogona kutaurika zvikoo toingenja ivavo toonesana kutioneka zvizvarwa zvezimbabwe hongu zvinoda kudzokera kumusha hapana asingadi kudzokera kumusha kwake
asi pari zvino kumusha kwacho hakusati kwozopereka. Imba iya yatakakunzai kuti yakatsva baba havasati vaityirira. Saka kana mava kuti vana ngavadzokere kumba kuti havanonorara mumba isina denga vanonayiwa. Saka tiri kuti mbomirirai baba vapfirire. Kana kutendai munobvunza baba kuti vachapfirira rini. Kana kuti betserai baba kuti kupfirira imba. Kuitira kuti vana vaya vamakachengeta mumba menyu vakwanisa kudzokera pamba ine denga. Saka ndo chikuru chatinoda ichocho. Ndo zvehurumende yeSouth Africa. Iyo hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kubvuma kuti pane dambudziko riri kuita kuti vana veZimbabwe vatize kumusha vachienda kune dzimwe nyika. Kana pasina dambudziko mwana haabve pamba pababa wake achienda kunogara pamwatizani. Anoramba ari pamba pababa wake. Saka kana mumba musingadyiwi muchidyiwa sadza nemvura mazuva ese kana sadza nemunyu kana kusadza nedoro inyama sadza nedoro. Mwana iye akaona pa next door pachinzi pari kudyiwa nyama onzi nezviya zvako tidye nyama. Onodya nyama yaunzwa ichinaka ogara ikoko. Aikona ikubva mafunga kuti mwana iye zvaagara kunyama ngachigare ikoko zvamuchetseka haasiri mwana wepano. Saka hurumende yedu yeZimbabwe ngaive inomira nezvizvarwa zveZimbabwe ichitaura kuti tinoda kuti vana vedu vadzoke, tinoda kuti vana vedu vagare zvakanaka, tinoda kuti vana vedu vave neupenyu hwakanaka. Kana iri imba yedu yakatsva isina denga, ngavatitobvunze kuti toita sei kuti tivake imba iite denga, tinokushuma kupi zviswa kuti tipfirire imba vana vadzoke vagare mumba mababa avo. Ndo zvikuru zvatinokumbira izvozvo. Hurumende idzodzo dziri mbiri nekuti tiri kuona kuti regaintaura nechirungu. I can see that the engagements between the Zimbabwean government and the South African government have not yielded much over the years. We have heard that they are engaging. During President Thabo Mbeki's era, it was quiet diplomacy. Now we don't know whether the South African government is continuing with quiet diplomacy or not. So the South African government has got to be forthright in its confrontation with the Zimbabwean government and say, we have looked after your children for so long. Some people have been here since 2002. It's high time those kids come back home and help rebuild your country. What is it that you are failing to do so that your kids cannot seem it fathomable to come back home? That is the kind of engagement that we want to see. I don't think after 42 years of Zimbabwe's independence, and after 27 years of South African independence, people still need to meet and discuss their escapades in Zambia or Mozambique or wherever they were before these two countries were liberated. Makora wanda, the time is gone. I think now we need to tell each other as adults, because a 42-year-old is an adult, so is a 27-year-old, that no, when I don't want to see your children here. This is not their home. They need to come back to their home. So what exactly is that?
Thank you so much. Let me just get Star on the phone so that we can just hear what she is saying. Unfortunately, we can't have her online. Star, go ahead. We have a minute. You can speak memories here.
Yebo ke siyabonga mabelase awuxolobe ngisehluleka ukungena ke umfanekiso oxoshiweyo lapho kodwa hayi yimi osithandekile mhlanga lapho okhulumayo engisemfanekisweni lo hayi bengililalele lapha kodwa lena lisithi alingizwa I can't hear you. So awakho okugcina memory ungangitshela ke nkosazana Ncube ukuthi abesifazana khona ngapho bathi ikusasa ke kuyasebenzeka yini basebenza emakhishini njengoba babezetato nalaba abasemahofisini kuyineli kubonayo bathi babuyela yini ekhaya kumbe bazaqiniseki.
Mina ngokwami personally ekhaya kubuyeleke akukho lula ukuthi sifonge usuku uma sibuyele ekhaya ngoba ngaze ngithi ngiyabuyela ekhaya like I said before ngiyafika ngiyenzeni ngizosebenza kuphi ngizosupporta ngani abazali bami izinto ezinjalo so ngoku assessa isituation ngokukhuluma nje lamanye amaZimbabweni kule that thing yokuthi asilinde nini sibone maybe if the government yeSouth Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango maybe base extendela ama-permit or something like that but ukubuyela ekhaya angazi maybe masebe soku angazi ukuthi kebe sokunjani ukuthi size sicine sesithi okay sesibuyela manje we are not ready to go back.
Thank you so much for all those that were on our show today. We really appreciate you and all those that were following. Thank you very much. We'd like to say a special thank you to Amai Diana Zimbuzana.